Vano rira kodzero dzevanhukadzi uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reWomen Action Group kana kuti WAG, amai Edna Masiwa, vati vatambira nemufaro danho ratorwa neZimbabwe Gender Commission. Vatiwo vane chivimbo chekuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana kuchadzikisawo nyaya dzemhirizhonga dzinoitika mudzimba.
SeWomen Action Group tiri kufara zvikuru nedanho ratorwa neGender Commission kuti vatamboongorora nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kunyange kwevamwe vanhurume. Panyaya dzemawhite garment churches tiri kuona kunge zvichatibatsira pabasa ratiri kuita rekurwisana nenyaya dzemhirizhonga.
Mumwe murwiri wekodzero dzevana, amai Chinga Govati, vatiwo kunyange hazvo vaive neshuviro yekuti dai zvakaitwa kare, komishini yeZimbabwe Gender Commission yaratidza kuti ine hanya nekuchengetedzwa kwekodzero dzevana vasati vabva zera.
Zvitenda zvikuru, isusu chichuro chedu ndechekuti dai zvakangoitwa panguva yakaitika nyaya yemwana uya ainzi akafa achi ari panguva yekuzvara mwana. Saka tinozvidhamuchira zvikuru nekutenda kuti veZimbabwe Gender Commission varatidza ukuru hwavo, varatidza kuti vane hanya nevanasikana vemuZimbabwe nemadzimai emuZimbabwe nekutanga chirongwa ichochi. Chikumbiro chedu chiri chekuti iyo tsvagurudzo iyoyi ngaibate vese, kusanganisira vekumaruwa, kusanganisira vanenge vachibatwa nemapoka iwaya.
Amai Govati vatiwo komishini yagonawo kunangana nechechi dzechipostori sezvo dzimwe dzacho dziine zvitendero zvinobvumira kuti vanasikana vasati vabva zera vaitiswe zvepabonde pamwe nekuroodzwa.
Ivo seboka vane chitendero chakaita sei, nekuti kana tichitaura chitendero hatisi kutaura munhu mumwe chete, hatisi kutaura mhuri imwe chete, tiri kutaura kuti ritori boka rine kana kuti bumbiro raro rine zvavanotevedzera seboka, sekuti kana munhu akati haachazvitevedzera anobva adzingwa muboka irori. Saka seboka kana zviri izvo zvavari kuita, tinoda kuti tizive kuti ndizvo here zvavari kuita seboka. Vano ndo chitendero chavo here chekuti vana vadiki vasati vabva zera ngavawanikwe, kana kuti madzimai haana chekutaura muboka irori?
Asi munyori muUnion of the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, Reverend Edson Tsvakai, vati yanga iri shuviro yavo kuti tsvagiridzo iyi isangonangane nedzichechi dzechipostori chete, asi kuti munhu wese anomanikidza vanasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde.
Mutemo hawangoshandi wakanangana nechechi, unofanira kushanda wakatarisana nezvinoitika. Tikatarisa maadhisi akawanda ari kuitika kuvanhu vakasiyana siyana, uye mapostori pachawo ichechi hwani kazhinji, mamwe mapostori aya akamira pakanaka.
Komishini yakazivisa nezuro kuti yatanga tsvakiridzo yekutyorwa kwekodzero dzevana vasati vabva zera vachimanikidzwa kuitwa zvepabonde kana kuroodzwa muchechi dzechipostori. Komishini yakazivisawo veruzhinji kuti vane zvavanoda kumhanara nezvenyaya idzi vanokwanisa kunyora tsamba mbozha kutumira mashoko avo kuWhatsApp number inoti 0719554465 kana kuenda kukomishini iyi musi wa25 Gumiguru usati wapfuura. Urongwa uhu hunoya panguva iyo mumwe murume wekumanikaland Hatirarami Momberume vari muchirongo mushure mekusungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana aive nemakore 14 ana Machaya, uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafararikwa mudunhu reManikaland. VaMomberume avo vane makore 26 ekuberekwa inhengo yemapostori ekwaJohane Marange. Ana uyo akaendeswa nevabereki vake kuna Momberume akafa mwedzi miviri yapfuura apo aisununguka pamuviri panonzi akaitiswa navaMomberume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.